Mbo musha wedana mosa musi kudaidzwa anonzwa mushure mekunge chikwatatavo nhasi chapinda mufinari yechibuku Super Cup nekurova Cape United muNational Sports Stadium. Dimbare yakunda nezvibodzwa 2-0 ndokwedzera pa 2-0 ne 1-0 iyo yavakakunda nayo pamitambo miviri yeleague iyo zvikwata izvi zvakasangana munandare imwe cheteyo. Aka kaveke chipiri Dynamos ichipinda mufinari yemakundano aya ichitevera muna 2014 apo yakarohwa neHarare City. Mutsigiri weDynamos vaTedious Bunu vanoti Zimbabwe yese iri kufara zvikuru nezvabuda mumutambo uyu.
Atiedza kufara ende izvi nyika yese inobva yatofara nemadzimai edu enganenguva asika dzizadha nenyama nhasi anoizvi.
Murayidzi weDimbare Genesis Mangombe anoti ari kufara nekukunda mudhabhi iyo anoti ndiyo yanga iri finari pachayo yemakundano aya.
Zvinofadza kuhwina bhora rakafanana neiri dhabhi and also it's a cup game. So we are getting to the final and in itself ranga riri final pacharo. So zvinoita kuti zvinosimudzira vakomana.
Dynamos yave kusangana nengezi Platinum Stars mufinari. Ngezi iyo yakarwa Black Rhinos 3-0 nezuro uyezve ine nhoroondo yakasimba makundano eSibuku Super Cup aya. Ngezi yakatora mukombe uyu muna 2016 uyezve yave kupinda mufinari yayo yechina muchure mekurohwa mufinari muna 2019 na 2021. Asi mutsigiri weDynamos iyo yakapinda mufinari kamwe chete muna 2014 vaNigel Zimunya vanoti pakufamba kwenguva pane chinoitika kekutanga sekutora kweDynamos chibuku Super Cup mwaka uno kwechikwata chavo.
Yes, before zvakatambotora mukombe wechishi cup but ukada kutaridza chinhu chega chega chine mavambo ukapana kuti wedanoti Genesis chinoti zvega zvega zvine pazvinoenda pei pazvakachangira.
VePremier Soccer League vakazivisa kuti finari yemakundana aya iri kwomusi wa 3 zvita Baobab Stadium. Ngezi neDynamos dziri kurwisana zvekare kutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Chikwata chinotora mukombe wechibuku Super Cup uyu chinowana mari inoita iyo zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora emari yekuAmerica. Pamusoro pezvo chinowana tikiti rekumirira nyika makundano anotevera eCAF Confederation Cup. Zvichakadaro muSouth Africa mune mufaro mushure mekunge chikwata chavo chakatora mukombe we-2023 World Rugby Cup varova New Zealand 2-11 nezuro. Mufaro uyu wawedzerwa neSouth Africa ndiyo yaita chikwata chekutanga pasi rino kutora mukombe uyu kanokwana kana mushure mekumbosimudza muna 1995, 2017 na 2019. NeMuzimbabwe vanotevera mutambo uyu vari murufaro vachiti zvaitwa nemaSpringboks zvinobatsira kusimudzira mutambo weragbi muAfrica. Captain wechikwata chenyika chemaragbi 7 Kudzai Mashawi anoti zvaitwa neSouth Africa zvinokurudzira dzimwe nyika kuti dziwedzere mwando mumatambiro adzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.